Kodwa ngiyayiripho nje ukuthi tikuthi ndiunda masifone ukuthi zvakati mugaba ayende ndozvatiri kuona nanhasi ndozvichipoka kuti zvatovawesa saka tiri kuti isusu vatadza kuti vaite zvinhu zvanhu zvakatarisirwa nevana vezimbabwe saka pane zvinhu vanofanira kunge vachifanira kunge vachitosiya basa nekuti vakati vatadza kutoita wese kudarika mugabe richimupa yanga iri paachigaro ikozvo tine problem tine maelectoral reforms asati aitwa ndozvaingoita mugabe izvozvo tine vanhu kurarama kwevanhu kuri kutooma ikozvo hapana kana fuel muzimbabwe zvinhu zvakatoomira vanhu zvotonyanya kutooma saka tiri kuti vanofanira kunge vachiita se vachinge vatadza kutonga zvavakatitarisira sezvo vakwanisa kunge vachiita
kune vamwe vari kutaurawo vachiti ava kana vari vana vemawo veterani vane vari verusununguko kureva kuti izanupf imwe chete iyoyo sei vari kuchema chema pamusoro pezviri kuitwa nemusangano wavo
musangano wavo tikatarisa vari kupane nyaya dzekuti kune njunda ndiyo yabata hatisinei ino civilian government tine yakotaita kuti iyo njunda government inova ndiyo ine mauto ndo ave panyanga zvokuti mawo veterans varaswa vanhuwo zvavo varaswa saka takuona zvinhu zvese zvakuita kunge zvakaitaona naIdi Amin zvokuti mauto ndiye akutonga nyika saka tiri kuti vanhu nga hatifaniri kunge tichialawa kuti tinge tichibvumidza kuti nyika itongwe nemauto pati zvino saka vanhu ava vanofanira kunge vachisiya basa vanofanira kutosiya zvavari kuita kuti vanhu vemuzimbabwe tizive kuti tioda kuita ino civilian government voalawa vanhu vanodiwa nevanhu kuti vange vachitonga seopposition seMDC iyo zanupf yachikaikwanisawo futi kuti inge iine vanhu chaivo chaivo vanokwanisa kunge vanhu vasiri mauto vanokwanisa kutonga toti ngavapinde pachigaro vange vachitonga ndo zvatiri kuti nyika inofanira kunge ichiita se masi 4
saka muri kutarisira kuti nyika yese ichatambira zvakadii chirongwa chamuri kuita ichi muchidimbo
tikatarisa iko zvino njunda haina vanhu vari kumboisa vari kumanikidza vanhu vari kumanikidza vanhu kuti vatonge vanhu vanhu havasi kuda kutongwa nemauto saka vanhu purogiramu yatiri kutanga kuita iyi yakatomirirwa nevanhu takatomiroka kutozviita takatomiroka kutoti titange purogiramu iyoyo sezvo takananga nemaelections vanhu vezimbabwe tikuzve vachatitambira zvakanaka nokuti havasi kuda iyo njunda iyoyi kuti inge ichitonga nyika saka tiri kuona hatina problem vanhu vachatitambira zvakanaka hatina kana problem munhu wese atongotaurira izvozvo tiri kuona achititambira kuti endirai mberi tinokusapotai.